Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 12, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19, 2011, apo rakazivisa kuti musi wa 11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the International Day of the Girl Child iro rinopemberera gore gore rega rega musi wa 11 October, iro zuva rakagadzirwawo neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa13 years tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki, vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidzisa nezvekodzero dzavo kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa munovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndano mabhindauko angu akasiyana siyana zvinondibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichizouya ndikupe mari kwezvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira ndozviwanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Saka tinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana-siyana munyika. ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitsanangura.
Ndine amai vanoshiya muruma. Misho mwana akakura achiita masipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLighton Primary School kukambozuma kwaHarare. Aitamba shotbook achimhanya mugrounds achitamba soccer achitamba netball. Kwagwega akuya kumhondorongezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soccer. Akazvinyanya kuritamba zvekuti tangeza apa. Zvetinonzwawo zvakufara. Pakaitaka zvinonzi kama inonzi MTC, MTC inoita zvegirlchild vatiitini international youth organization. Saka vakazouya veMTC kugavhungwa uku last week. Misha akatamba bhora vakatozongoshandisikawo apo askautwa aonekwa neMTC. Saka ndinonzwa kufara nekuda kweMTC.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvipi?
Ende chandafarira MTC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana ende zvaita kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there is something in sport if you support mwana anenge ati inde kune zvakati vakutomupa support yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
MTC haisi kumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vachiti ndikutobhadharirwa school fees. Vasikana vazhinji vaita havaende havakone kuenda kuchikoro but nekuda kweMTC yasiyi kuti vana vakutoenda kuchikoro vachinobhadharirwa mari through MTC. Saka MTC yauya zvakanaka ende zvingoti dai yaramba iripo disapport of the girl child vana vaida kutogema chirungu vakukwanisa kutamba masports like soka iyoyo yatita nezvai ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvo chaizvo unombotongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba chisoka nekuda kwekuti MTC yakatunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondorongezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nonurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonaland central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makuseni ayayi wotomadzura wovhangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kuteta mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamiro akuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa yedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete plus pazuva kudya kwacho tinogona kudya sasi.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chai inotonetsa garoni randaifana kutapudza futi ndobhadhara kumugaisa ndokuti kwasi kuriramo zvakanaka.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemijio kazuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Zvinhu tika ndizvo kuti kushaiko kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaya zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mabaya zvayo vane matengero avanenge vachiita kuti kana ukashaisha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari pasi pasi.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu rembive vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vapita pasi pamire vemudunhu reMashonaland and West vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka mwari yakanga pakatika dambudziko kana kuti anotoziziva kuti yanoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi kunogona kukwanika kunogona kuteni hasha iyoyi mumichero yemusango ukaiona yakawanda chaizvo inenge itotudzira kuti kune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chipage chavari kupiwa chishoma mutauro webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechitimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri. Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiitomaradiwo ndirinzvimbo yemetudzemanziri parisiiiikae
tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume vana baba vana sekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvivambisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndiri kurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingoridaidza ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwamurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuChakari ndakuno shanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvi?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nchanda ndashanda bvandaona kuti kuti akaritanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima ndichitanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bititi, chilis, green pep.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Vamunowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals tinoatengesera. Tinotengesera mashop akafanana naChopis, anaSelana, anaFord, vese tinovatengesa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
matambudziko asina yakanyanya kuwanda tinosangana nawo asi zvimwe zvinhu zvatinosangana nekuchila dhongo zvinhu zvekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete
asi tanzwawo hurumende yebotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu mubotswana tatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira
izvozvo zvakaita nehurumende yebotswana tiri kutibatsira zvakanyanya tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepuraisi yakanaka taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita los ye70% pamwe wakutiwo kana kuti waikutadza kutengesawo 30% but 70% irikorese nevaitengesa
saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri mubotswana
basa rekurima ratove basa charichari rakatonge kwaa nemamwe maindastry
mvura munoiwana kupi tinonzwa kuti kubotswana kwakaoma kunonetsa kuwana mvura
government yebotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwasisetisin yobayaclinwa after yaclinwa yoiswa muridzi then from there yoiswa sengfilde ine maseji zakawanda yainofamba about 7 maseji from there
muri kuita basa rakanaka zvikwanisiro zvakaita vana fetireza vana mishonga zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku
kunoku fetilizer nemishonga zvinowanika mumashop asi nekuda kwekuti munomwe hamuna mamanufacturing kambani anogadzira saka zvinowanga zvine purise yepamusoro kudarikawo dzimwe nyika dzakadafana south africa zimbabwe sakawo ndosaka makaona gavhumendi yakasarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafarmers sezi ari kutenga zvinhu zvidhuri aite se azowanawo profit inenge iri nayo
vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti vedu wee vamwe vari kuzvigonawo sei mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera
vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu zvakafanana nezvakafanana negarlic imbeu yakanaka ende akatangawo kuirimo gore rinei imbeu yakanaka nechii imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusunuka
ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi
izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima unozvirima specially galiki inongoisa yotongokurawo zvakanakanaka isina kana dambudziko haina mapepa akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti nemasa rinorumwa kana kuti sebhiji rinorumwa galiki hairumwi ndinombeu yandakatanga kurima ogore rimwe ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka
gogomandipa nhoroondo yakajeka mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu
ndidangotenda kuvateereri vachatuka chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka hazina mhosva kuti kurima uri kuti kurima kwakanaka kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu mukunde mune upenyu
avo vanga vari mbuya mandizha vanorima vari kubotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muhabhuroni teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhwange ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi izvi zvaita kuti vagari vemuhwange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi izvo zvichaita kuti tinge tisingaitaure pamhepo nezita kuti tinzwe zvizhinji tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhwange muzvare tovekile shoko tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare shoko mungatiudza kuti zvakamira sei
sezvamuri kuona nyaya yechizeyazeya zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sei vanonyeka asi iro riri chokwadi nekuti hazvisi zvega izvozvo zvakawanda zvatirikunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza unzowo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa kunyanya madzimai. Tinosimbodza kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku muhange munomu unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana kuti ari kushungurudza madzimai ariko, yanga ingori nyaya ichingotaura pasina unzowo. Asi uhumbowo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zvichiri kumashure zvatingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokwadi riripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvikako semadzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umbowo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuziwa dzimwe dzenge vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai aya?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagurupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera tikabva tatanga kuzvinzwisisa pane vanoziva, pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi mukuzotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha ipapo tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi. Ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa kumadzimai nawo ave nekureripirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa hamuri kuda kutora?
Muno muhwange makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10 asi tatarisa mumakambani iwawo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu konseni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi inowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti mutikana iyeye shizvesingu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo vanoshanda makambani imomo masindi parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vanhu. Saka isusu taida kuti nyaya iyi iuye into adispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about these women because masele women nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tiida kuti the next time chero pane zviitiko zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana mwedzi yekutaurirwa and we also understand kuti isusu semadzimai tikaangarirwe muhwange we have right to information, chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinofanira kuziva chiri kuitika. Saka tichida nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuitwa izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi. Tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai Muzvare Tobekile Shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo, vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra 2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira
kuramba ndimire magitare zvichingori zvengingingi zvenharo. Nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrofusion, Kenny Wamambo, anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsigisa madamba refu, kuita mavhidhiyo, kuita mashowo kunzvimbo dzine veruzhinji, rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pamwe pacho tichida kushuta mavhidhiyos ane hunyanzvi. Kasi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzacho dzekuzviita dzine dzipo nekuzobukawo mavhenyu akati kurei nekudii. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 rinenge riri better than gore ra2024 rineri.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimhanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinova chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde, Aga Nyabinde, uyo anoimba musambo wejazz, anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino, akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uri.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo hazvinyatso kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chavakungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chatekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart. Vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa, vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema chema nekuomerwa neupenyu. Izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ntoko.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu. Kana mchida kutitumira tamba mboja, zitumirei kutamba mboja yedu inoti studio7@voanews.com. Muno kwaniso okuteerera na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emzalazweni Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje
kule ndlovu ezingafika amathumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamathumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lokuzima nje alibona akusela manzi, akuselani izifuyo vele seswedi zendle njani. Labantu ade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi emathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamajumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes. And the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesifelwe izindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 zifele duzane le main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe indlala lempondo sizifice zikhona ukuthi asho poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezingaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kule ndlovu ezingafika amathumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine siba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange abezim parks badubule indlovu ebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
So justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, because awazi ukuthi akula scarf eWange National Park, because awazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi-encroache kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze aphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale, esithi le yindlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngiseWange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSanietsen eGezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhla lokunye. Akesizwe ixoxa lo-Ezra Sichiza Sibanda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le ma mhlawumbe ugula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona into ezilokhu ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo ugweja khona, ugweja kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one, bafuna imithi yenhlanhla, two, bafuna imithi yesiki kakhulu ngabantu abalatshwa isiki.
Kusho ukuthi kulalana kakhulu laba kuthelwane esiki la.
Engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected ukuhlukam ezifana kwesiki kumbe babefuna nje imithi.
Yona ke le siki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje esuka ilimaza nje umuntu ongubaba kakhulu. Esuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba ukuthi baba-affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyaphutshiswa, wacezwa ngehlo omkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo, umuntu owayifundiswayo, umuntu oyifundileyo, umuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedise kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Nxa omama befuna imithi
abaningi abala bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Nxa nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho sabe umuntu abe segula siphele nje bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulama.
Wengulamakho
ma ese-affected ingulamakho ichaya kubomama esimeni sesibeletho.
Kodwa u-HIV yakwabelaphi?
U-HIV HIV sikayivelini laphi laphi?
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide kumbe baba lenhlanhla ukuthi batholeni?
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi, hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi, umuntu nxa evele lebhadi lakhe uyabe edinga ukuthi nami ke ngigeziswe ngibe clean.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
ofika mina ukhangela le izindizwe lapha.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eKezi. Ubexoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7 isesani yetsen.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula.
Wenze mapandleni, sezivaliwe izivande ezinengi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somgadi ese El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo yokuthulela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthele ezela kodwa komanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe eNtandokazulu, ikhona ngaphe eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi, inkomo walazaziselayo vele amanzi okunatha, labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi sichathane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile, siyabe sincedisana inthelelisa lami inthelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanane ukuthenga izinto zemakhaya. Sichayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli yesigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Ndlovu usobhuku emasholomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima njengalibona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seswedi zenze njani. La bantu ade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesithena silindile ukuthi inkomo zingasanathi khona ngoba vela amanzi asegunjezele ludaka ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sivili lapha akusela nto e-right kuphonguba yisizibo. So kungamanzi okuncinci sogunjezele ludaka besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawathu esigabeni lesi unkosikazi Zwelibanzi Mpofu odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingethenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu, iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisi ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezischool fees. Labo banelise nje ukuthi bathenga ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapho abantwana abaningi abasabhadala ischool fees. Kulobunzima kakhulu ungakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zene sezingadi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ischool fees bathenge nje lemfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izululingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni siveleka sithole izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcweti kwezokulima kugatsha lukahulumende ole-agritechs zikhuthaze abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi ese El Nino. Ngimelo umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampawa kuwembula, lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo
wona olakho ukuhlasela abesifazana nabesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka ukubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo. Ungakhangela i-suicide eZimbabwe, i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi yibabafa bebulawa bezibulala. It's 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga, indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle isikhathi eziningi nxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo. Indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yayo ekudingayo. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda, bakubiza njengokuthi asiyondoda, abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, nizulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi, abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha kwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lo mkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe ye-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma le ndaba, litshona le ndaba.
Angala phuma le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange 4 million US dollars. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abaningi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusima lokulungisiswa ngesikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto eyenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okuthi ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe 4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo. Besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing. Besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources ase zingene eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos nabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bebekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kabha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza. Singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini ze corruption. Sibeke bazinakele bazisebenzele njalo sibanike ama resources.
Hayi siyabonga maphosa bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyabonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMaskandi osacathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendlu yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangwexoxalo ntukameni Nkomo weStudio 7.
Sanibonani umhlaba wonke jikelele, ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu, ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa esimphathe, ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu, kale ucula 2020 ngakhipha isingle Thebe, ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udalwami, ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingle Thebe ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu ku-YouTube uyazithola, naku-Instagram nakubo-TikTok uyazithola. Cela abantu besesprede laphana uma bengena ku-YouTube noma ku-Spotify, besisapote kakhulu ngo-YouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi ku-Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo Seyithole Ndlovu, uyangithola la ku-Facebook lapha. Kuzobuya ku-TikTok ubhale uMkhumbi Music, niyatholakala TikTok. Ngasho ngento amashopu online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami. Cela abantu besubscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo u-07808-96759. uMkhumbi Ndlovu uyaziwe inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg, South Africa. Ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakucela kubantu, ngicela i-support kakhulu, abantu besi-support, singajabula kakhulu uma besi-supporta.
Wena washiya thina lana.
singabehluka nezihlobo sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abanengi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Olivalisayo ngumthembu ozithembayo uKips Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.